Vakoti vakataura nekomiti yeparamende inoona nezveutano kuparire Nyatwa Group of Hospitals nezuro vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kushandira hurumende kwemakore mashoma vosunungurwa pajoki ravanoti reunhapwa ravakasungirirwa. Mubati wehomwe muZimbabwe Nurses Association vaAlan Nyampinga vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kunotsvaga mafuro manyoro.
Sakana zvakadaro twaikumbirawo kuti muti retirement age yemanesi inongoita 20 years.
Tachigaro weZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare vaLucas Shalala vanoti chiri kuvaodza moyo yemari yavari kutambiriswa.
Salari yatinoda kukwanisa kudati kukumbira kungodzokera pa2018 salari yatanga takutembera $840.
World Health Organization yakakurudzira nyika dzakabudirira kuti dzisatore vakoti vana chiremba kubva kunyika dzakaita seZimbabwe sezvo dzisina vashandi vakakwana. Vashandi vemuzvipatara vakawanda vari kubva muZimbabwe vachienda kunyika dzemusadha, America, Australia, Britain nedzimwe. Vasharare vati vakoti vari kuchema chemawo kuti nyange vamwe vasvitsa makurano vasunungura muchibvumirano chekushandira hurumende vari kunyimwa magwaro avo kuti vakwanise kuenda kunotsvaga basa kwavanobhadharwa zviri nani.
2005 ndandiri musecond year ndopakaintrodyuswa nyaya yebonding system yokuti kana uchinge wapedza bonding re3 years ndopaunoapplya unopuwa diploma rako. Takatanga tichazviita izvezvi. But a lot of nurses here, anongori manurses dhana kana mapepa kana diploma izvezvi, vakawanda munomu asi vakapedza bond.
Vakoti vanoshanda nevanenge vorwara nepfungwa vari kutiwo upenyu hwavo hwave munjodzi nekuda kwekushayikwa kwemishonga sezvo vamwe varwere vanenge voita zvemhirishonga. Dambudziko rezvirwere zvepfungwa rinonzi riri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka. Vasharare vatenda kuti dambudziko rekushaya mushonga rakakomba.
Hatina gozro, hatina macrep bandages, hatina SSD cream, hatina betadine.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati mishonga nezvekushandisa zvirimo muzvipatara. Asi panyaya dzekuti vashandi havasi kupiwa nenguva magwaro ekuti vasunungurwe kubva kushandira bazi rezveutano nenyaya dzemihoro vaMujiri vati tivabate mangwana. Mumwe mukoti Pamela Mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko reparenyato Group of Hospitals kunobatsirwa madzimai akazvitakura ati hurumende inofanirwa kuvaka mamwe makamuri kana zvipatara nekuti varapwa vawandisa.
Zvekuti vazhinji mapatients if you go izvezvi mukatonopinda vakarara pamafloor beds. Ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuaccommodata 38 patients inopedzisira yakuaccommodata maybe 70 patients.
Sachigaro wekomiti inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati vari kuita misangano ine vakoti nyika yese mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuZimbabwe Nurses Association zina vachiti vari kuzvionera pamunhu sefodya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Manesi vari kushanda in very difficult condition, havana magloves, sometimes vano donate even mari yekuti vatengere ma patient mishonga. So apashandike and mari yavari kuhora havagoni even kubhadhara renti.
Bazi rezveutano iro rinobatsirwa zvakanyanya nenyika dzakaita seAmerica, Japan nedzimwe rinoti mari yarinopiwa mubhajeti renyika ishoma. Mugore rino bazi rakapiwa zvikamu 11 kubva muzana kana kuti 11% chinova chikamu chiri pasi pechinokurudzirwa kunyika dzemuAfrica pachibvumirano cheAbuja Declaration chinoti mapazi ezveutano awane zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15% zvebudget. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.